vatungamiriri vedu havana chipesi asi zvakakosha kuti tikadzidza zvinoita maamericans unoona kuti maamericans iye vanowanzokurudzira zvakanaka zvakuitwa nevanhu vavo kana vachitaura nezveleadership yavo vanenge vachinyanyisa kutaura mamwe mapositive ende isi zvinhu zvinobatsira panation building saka isusu handisi kuti hatifaniri kutaura zvakaita nekuti upenyu hwedu kunyanya the last 18 years upenyu hwangu huchirwadza zvokuti vanhu tinogona kuona sekuti hapana zvinhu zvakanaka zvatakaitirwa asi ndichikungoone kuti tabva muworld aids day tikatarisa zimbabwe inonzi ndeimwe nyika dzakagona kudhila neHIV nekuti vamugabe panguva yavo vakava honest neimpact yeHIV muzimbabwe medu saka zvimwe zvezvinhu zvandiokunga kuti tinogona kutaurawo tichiratidza semapositives enyika yedu even though pamwe hazvina kunyanyisa kukura sematambudziko atanga tichisangana nawo
ndotarisawo kuti vazhinji kuzimbabwe tainzwa vachitaura kuti nyika haidi kutongwa nemauto pano kuti vabhushi vaivawo musoja vakatoendawo kuworld war two zvinotana papi matongerwo enyika nechiuto
chiuto chemuamerica chakatinyanyisa kusiyana because nguva yana president bush munhu wese muamerica wechirume aitarisirwa kunzi aende kuchiuto chakasiyana ndechekuti kuzimbabwe mauto mapindiro acho anga ari kubvuta simba asi tanzwa mawar veteran vachitoti tichitopindira mucivilian politics vachiti kwanzi vechidiki havafanirwa kutungamirira president anofanira kutongera iyo paage 52 saka vemauto vakangofanira umwe munhu wese kuti kana munhu achinge aretire anogona zvake kupinda mupolitics asi the military system manje haifanira kutungamirira politics zvinofanira kukuva nemusiyano kuti apa vakanga vakuleader semusivilian
kunewo here zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zvamuri kuzivawo zvaendawo kunochemawo nevari kuchema vabhushi muamerica
ndingatoti ndii venhau asi hapana vamwe vazhinji vandachinda kuona vachitaura kana pasocial media kana kupi kuti kouya kuzochema vabhushi tichitarisira vanhu vari kumba zvinhu tokunga zvakanyanyisa kuoma zvekuti handione kune vanhu vazhinji vangakwanisa kuafoda rwendo rwacho asi hanhino vagari vemunanadc nanamaryland kuti pane vaendera asi hapana hangu vandanzwa kunze kuinini vanhu vekuvoice of america.